Ini ndinovimba kuti vamunangagwa vacharamba vachiita zvavari kuita. Nekuti kubva pekutanga, kubva pavakapinda muofisi, vasangana nemapoka nemapoka evanhu. Even nyaya yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo yaJuly 30 isati yapisa, vakanga vatotanga maitiro akadaro. Ndozvandiri kufarira pavari. Uye kazhinji kacho kana vachisangana zvichiri zvokuenda kumarali, political party. Havasi vanenge vachitaura kuti ndichi grey, but vanenge vachitaura zviri kutsikwe moyo wavo zvakanangana negroup iro ravanenge vachisangana naro. Vasiri kuti ndichi grey. Saka ndinoona sekuti maitiro ari kuitwa nemutungamiriri wenyika nehurumende, maitiro anogona kuti arambe achienderera mberi even maelections akange apfuura. Handifungi kuti vangave vanozomaonero avanoita vanhu, uye chido chavo chikuramba vachisangana nevanhu vachitaura nekuti tingafambisa sei zvinoenderana neboka iroro zvinoita kuti nyika iende mberi. Makanzwa gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende richitaura kuti nyaya yemashandiro uye kodzero dzevashandi vehurumende icharamba ichitaurwa nezvayo, uye kuti vhiki rinouya vanoita hurukuro pakati pevashandi nevanenge vakamirira hurumende vachasangana vachitaura nezvenyaya dziri kusimudzwa nematicha nevamwe vashandi vehurumende zvinoenderana nekodzero dzavo. Saka hurumende iri kutora kumacues kubva kumutungamiri kuti vanhu vanofanira kuti vanzwike zvavanenge vachitaura. Vanhu vogara pasi votaurirana kuitira kuti vawane masolutions anoita kuti nyika yedu irambe ichienda mberi. Ndinofunga takatanga zvakanaka nemutungamiriri wenyika uyu nemutungamiriri wehurumende uyu. Saka ngatirambei tichivakurudzira, tichivapa rutsigiro kuti nyika yedu iende mberi.
Asi mamwe makore vanga vachimbochema-chema kavamavhima kuti dzimwe nguva hurumende inotumidzira vashandi vepasi-pasi zvekuti nyangwe pakaitwa nhaurirano hadzizonyatsobude zvakanaka nekuti vanenge vasingakwanisi kuti vabva vazvipira pazvibvumirano zvinenge zvaitwa apa.
Iyoyo handingakwanisi kutaura nezvayo nokuti haisi mubazi rangu. But chandinoziva ini ndechekuti hakuna vanoenda kunomirira hurumende vasina kunge vapiwa rutsigiro runobva kumusoro, kunyanya kubva kuna minista vanoona nezveizvozvo, uye kubva kunana minista vakaita sefinance. Saka vanenge vari vanhu vanotori nemandeti yehurumende kuti vanomirira hurumende mukutaurirana.